Dhanieri, chitsauko chepfumbamwe. Mugore rokutanga raDhariasi mwanakomana waAhasuerasi, chizvarwa cheMedhia, uyo akaitwa mutongi pamusoro poumambo hwavaBhabhironi, mugore rokutanga rokutonga kwake, ini Dhanieri ndakanzwisisa kubva mumagwaro sezvakataura shoko raJehovha rakapiwa kuna Jeremia muprofita kuti Jerusarema richagara riri dongo kwamakore makumi manomwe. Saka ndakatendeukira kuna Ishe Mwari ndikamukumbira mukunyengetera nokuteterera ndichitsanya uye ndikafuka nguo dzamasaga namadota. Ndakanyengetera kuna Jehovha Mwari wangu ndikamureurura ndichiti, haiwa Ishe Mwari mukuru, anotyisa, iye anochengeta sungano yake yorudo navose vanomuda uye vanoteerera mirayiro yake, takatadza tikaita zvakaipa, takaita zvinhu zvakaipa uye takakumukirai, takatsauka tikava kure nemitemo nemirayiro yenyu. Hatina kuteerera varanda venyu vaprofita vakataura muzita renyu kumadzimambo, machinda edu namadzibaba edu uye nokuvanhu vose venyika. Ishe, imi makarurama, asi nhasi takafukidzwa nenyadzi. Asi vanhu veJudha, veJerusarema navaIsraeri vose vari pedyo navose vari kure munyika dzose kwamakatiparadzira nokuda kwokusatendeka kwedu kwamuri, haiwa Jehovha, isu namadzimambo edu, machinda edu namadzibaba edu takafukidzwa nenyadzi nokuti takakutadzirai. Ishe Mwari wedu ndiye ane ngoni uye anokanganwira. Kunyange dai takamumukira, hatina kuteerera Jehovha Mwari wedu kana kuchengeta mirayiro yaakatipa kubudikidza navaranda vake vaprofita. VaIsraeri vose vakadarika murayiro wenyu ndokutsauka vachiramba kukuteererai imi. Naizvozvo kutukwa nokutonga kwaakapika kwakanyorwa mumurayiro waMozisi muranda waMwari zvakadururirwa pamusoro pedu, nokuti takakutadzirai imi. Makazadzisa mashoko akataurwa pamusoro pedu napamusoro pamadzishe edu nokuisa pamusoro pedu njodzi huru. Hakuna kumbova nechinhu chakaitwa pasi pedenga rose chakafanana nezvakaitwa paJerusarema. Sezvazvakanyorwa mumurayiro waMozisi, njodzi iyi yose yakawira pamusoro pedu. Kunyange zvakadaro, hatina kutsvaka nyasha dzaJehovha Mwari wedu nokutendeuka kubva pazvivi zvedu tichiteerera chokwadi chenyu. Jehovha haana kunonoka kuuyisa njodzi pamusoro pedu, nokuti Jehovha Mwari wedu akarurama pazvinhu zvose zvaanoita. Asi hatina kumuteerera. Zvino imi, Ishe Mwari wedu, makabudisa vanhu venyu kubva muIjipiti noruoko rune simba uye mukazviitira zita rinogara kusvikira iye nhasi. Takatadza, takaita zvakaipa. Haiwa Ishe, dzorai kutsamwa kwenyu nehasha dzenyu kubva paJerusarema, guta renyu nechikomo chenyu chitsvene, nokuda kwamabasa enyu ose akarurama. Zvivi zvedu nezvakaipa zvamadzibaba edu zvakaita kuti Jerusarema nevanhu zvive chinhu chinosekwa neavo vose vakatipoteredza. Zvino imi Mwari wedu, inzwai minyengetero nemikumbiro yomuranda wenyu. Haiwa Ishe, nokuda kwenyu mutarire nenyasha pamusoro petemberi yenyu yakaparara. Rerekai nzeve yenyu imi Mwari, uye munzwe. Zarurai meso enyu muone kuparadza kweguta rakatumidzwa zita renyu. Hatikumbiri kwamuri nokuda kwokuti takarurama, asi nokuda kwenyasha dzenyu huru. Haiwa Ishe, inzwai. Haiwa Ishe, kanganwirai. Haiwa Ishe, inzwai muite. Haiwa Mwari wangu, nokuda kwenyu musanonoka, nokuti vanhu venyu neguta renyu vakatumidzwa zita renyu. Pandakanga ndichitaura uye ndichinyengetera, ndichireurura chivi changu nechivi chavanhu vangu vaIsraeri, ndichiisa chikumbiro changu kuna Jehovha Mwari wangu nokuda kwechikomo chake chitsvene, ndichiri pakunyengetera, Gabhurieri mukuru wandakanga ndaona muchiratidzo changu chokutanga akasvika pandiri achibhururuka kwazvo nenguva inenge yechibayiro chamadekwana. Akandirayira uye akati kwandiri, Dhanieri, ndauya zvino kuzokupa njere nokunzwisisa. Pawakangotanga kunyengetera, mhinduro yakabva yapiwa, ndiyo yandauya kuzokuudza, nokuti iwe unokudzwa kwazvo. Naizvozvo rangarira shoko iri uye unzwisise chiratidzo. Vhiki makumi manomwe dzakatemerwa vanhu vako uye neguta rako dzvene, kuti vapedze kudarika kwavo, varege kutadza kana kunyanana nezvakaipa, vauye nokururama kusingaperi, kusimbisa chiratidzo nechiprofita, nokuzodza iye mutsvene-tsvene. Uzive uye unzwisise izvi: kubva pakupiwa kwechirevo chokuvandudza nokuvaka Jerusarema kusvikira muzodziwa iye mutongi auya, kuchava nevhiki nomwe, uye vhiki makumi matanhatu nembiri richavakwa rine migwagwa uye nomugero. Asi munguva dzokutambudzika shure kwevhiki makumi matanhatu nembiri, muzodziwa achagurwa uye achashaya chinhu, vanhu vomutongi vachasvika vagoparadza guta nenzvimbo tsvene. Kuguma kuchauya sokudira kwemvura, hondo icharamba iripo kusvikira kumagumo, uye kuparadzwa kwakatemwa kare. Achasimbisa sungano navazhinji kwevhiki imwe, pakati pevhiki achagumisa chibayiro nechipiriso, uye pano rumwe rutivi rwetemberi achaisa chinyangadzo chinokonzera kuparadzwa kusvikira kuguma kwakatemwa kwadururirwa pamusoro pake.